Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 9 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi tiri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF ndiyo yakakunda musarudzo dzemabielections dzakaitwa nezuro kunyanga nekumberengwa. Hurumende inoti vashandi veZBC vakakurumidza kumedza kutsenga vachada pakuda kusangana nemutungamiri wenyika panyaya dzemari yemihoro. Vakawanda vochema Lancelot Mapfumo wechikwata cheBlacks Unlimited. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. ZANU-PF ndiyo yakakunda musarudzo dzemabielections dzakaitwa nezuro kunyanga nekumberengwa. Vakakunda musarudzo kunyanga ndiva vakakunda musarudzo idzi kuZANU-PF vakakunda zvine mutsindo bato rinopikisa Citizens Coalition for Change richiti harina kufara nekuti vamwe vanhu vakawanda vaizviti havakwanise kuvhota. Taedza kubata mutauriri weZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa asi vati tigozovabata munguva inotevera. Mukuziya nezvesarudzo idzi tabata vaSolomon Bobo Sibunu vanoshanda nesangano rakazvimirira richiongorora sarudzo reElectro Resource Center.
Tinofunga kuti nemaonero edu kuti mafambiro esarudzo musi wesarudzo zvizhinji hazvo zvakafamba zvakanaka, asi sechitsidzo chatakangoita chekuti tinofanira kunge tichitarisa zvinoitika munguva yekunge sarudzo dzacho musi wekuti sarudzo dzisange dzaitika mazuva ari kumashure ayo, ndo anenge akatikoshera nekuti ndivo anoita kuti vanhu vagone kuzozviexpressa musi unenge uine sarudzo dzacho. Saka isusu ndo kunyanya kutaura kwedu kwatinenge tichiita ende nemaonero edu zviri kuratidza kuti ndo patinofanira kuramba takaisa maziso edu kuti tione kuti zvii zvinoitika kana sarudzo dzacho musi wacho usati wasvika. Nekuti musi wesarudzo tinoona kuti kazhinji kacho kunenge kuine runyararo, zvinhu zvinofamba zvakanaka, asi tichitarisa kumashure kwacho ndo kwatinoona kuti ndo kunogona kunge kuine matambudziko mazhinji anosanganisira kumbunyikidzwa kwevanhu kuti vagone kuenda kumisangano, kupiwa kwevanhu zvinhu vachiudzwa zvekuti vafanira kunge vachizoita musi wesarudzo vachiita izvozvo murunyararo, asi tichitarisa kuti zvinenge zvaitika kumashure zvine chikuru chekuita nezvatinozoona zvinenge zvabuda musarudzo. Sarudzo zhinji dzingava dzekumaruwa dzingava dzekumaguta ndo mafambiro adzinoita kazhinji kacho.
Tanzwawo vebato reCCC vachichema-chema kuti vanhu vari kubatsirwa kuvhota vachiri vakawanda, pangagadziriswa sei ipapo semaoni renyu?
Chatinotarisira kuona ndechekuti zvakafanana nekuti masvondo rapfuura iro riri kuri kunzi kucabinet kwakaiswa proposal kana kuti kwakaiswa maprinciples kana kuti kwakaiswa bill rinotarisa kuti sarudzo dzingagadziriswa sei zvichienda mberi, asi unoona kuti zvakaiswa izvi hazvisi kukwanisa kukavha nyaya dzose kana kuti hazvisi kupa mukana wekuti tigone kugadzirisa nyaya idzodzo. Chekutanga chakaitika ndechekuti kubva muna 2008 pakanga pakazosainwa vatavombeki vachibatsira mukugadziriswa kwenyaya dzesarudzo muZimbabwe, vakabatsira kuti kana munhu achinge achida kubatsirwa patanga achiiswa mitemo yemareforms akanga achiiswa panguva iyoyo ngaabatsirewo nemunhu waanoda, asi tinoona kuti pane kaku kubatwa zvakashata temunhu anodiwa uye uyu pakuti iwo hauchizopiwa kunzi waunoda ndeuyu. Saka zvinoreva izvo kuti munhu waunoda iwewo hasiri waunoda. Sakureva kuti tinoti tione kuti vanhu vanenge vachizobatsira vanhu ava anokwanisa kurimitwa here vanhu vaangabatsira, kuti pamwe angabatsira vaviri chete papolling station yese.
Vechidiki vashoma vari kuenda kunovhota pangagadziriswa sei awa?
Kazhinji kacho takaona kuti kubva kare mabuying elections haakoke vanhu vakawanda kuti vange vachipinda musarudzo. Asi chinotishungurudza sesangano ndechekuti vechidiki vanofanira kunge vaine chekutaura pamusoro pematongerwo enzvimbo dzavanogara, pamusoro pemafambisirwo ebasa munzvimbo dzavari. Saka kureva kuti vechidiki vanofanira kunge vaine chiyero chikuru chekunge vaine chekuita nesarudzo. Kureva kuti zvatiri kuona zvichiitika izvi rinogona kunge ritori dambudziko. Kubva parejistration chaipo mukoma Blessing zvotoona kuti vechidiki vakawanda vacho havanatorejista kuvhota. Tichitarisa kuti population yedu kubva muna 2018 kusvika pari zvino tofanira kunge tine at least 1.5 to at least around 2 million young people that have turned 18. But vanhu ivava tisi kuvaona ari muvhota zuro, pamwe dzimwe nguva tichazovaona kana kuchinge kwataurwa kunzi kwaane sarudzo vanenge vaane interest.
Solomon Bobo Sibunu vanoshanda nesangano reElection Resource Center vanga vari parunare muHarare. Hurumende inoti vashandi veZimbabwe Broadcasting Corporation vakakurumidza kumedza kutsenga vachada apo vakakumbira bazi iri rinoona nezvekuburitswa kwemashoko kuti riendese tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechinangwa chekuti vataure navo nenyaya dzemari dzavari kutambiriswa dzavanoti hadzisi kukwana. Vashandi vanoti vave nenguva yakareba vachiedza kutaura nebazi iri neboard reZBC asi pasina chiri kubuda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza.
Takaita musangano nevakuru veZBC nevashandi vacho tikawirirana. Zvatakawirirana ipapo vashandi veZBC vakamhanya kuti vada kuona mukuru wenyika vasina kupedza matanho avanofanira kunge vakatora, nekuti inyaya yatinoti isusu muchirungu malabor issues. Malabor issues shuwangaenda kuna president kunotsvagei kuna president. Vanofanira kunge vakataura nebhodhi ravo, vakataura nachief executive wavo, vakauya kwatini isusu kuministri kuzotaura naminista wangu. Zvino havana kunge vazviita zvese izvozvo, ndokubva vajamba kuti vanotoda kunoona president. Ende kunoona president kwacho unonyora here? Vanoonekwa president nesocial media. Kuita tsamba musocial media ndokuona president ivoko. I think apa vashandi veZBC vakapota zvavakaita izvi. Handifungi kuti vada kuona president, pane zvimwe zvavari kuda zvinhu zvekuona president.
Asika vashandi honorable Paradza vari kuti vaane nguva vachichema chema kusvika vazozvitora danho iroro rekuti mutungamiri wenyika apindire.
Havana kunge vapedza matanho zvandataura, kuti vangada vakaita matanho ese kusvika kwatiri kusvika kuna minista. Zvino havana kuita izvozvo.
Totarisawo imwe nyaya. Pane mumwe mutori wenhau vamangudya vari kupomeraiwo vamwe veZANU-PF muHarare mhosva yekuvarova. Inyaya yasvika munzeve dzebazi renyu here?
Isu hatisati tainzwa nyaya iyoyo, haisati yatombosvika kwatiri. Isu chatinokurudzira ndechekuti vese vemapato, ingave mapato api anoita nezvematongerwo enyika, havafanirwe kurova vatori venhau. Asi vatori venhau vachowo vanofanira kubudisa makadhi avo kuti ndiri mutori wenhau, ndinonzi Mhingi. Ndokumbirawo kuti musandiharasa ndiri ndikuita basa rangu pano. Asi zvino pane vamwe vatori venhau vanobva vaita fanika kutoenda pamberi pemapolitical parties, vatinoti muchirungu those who are embedded in political parties. It becomes a problem. Zvinozoita dambudziko, nokuti vanhu vanozoti aiko ndopi uyu ari kuita izvi. mutori wenhau here kana kuti asi mutori wenhau. Saka ndodambudziko ratiri kuwana muno munyika iroro.
Asi ka vaparadza ndokuisa ka mutemo maoko kunenge kuitwa nevezvematongerwo enyika vakarova munhu chero zvake. Nyangwe ari mutori wenhau asina kadhi kana webato rinopikisa. Handiti vanofanira kumuendesa munhu kumapurisa here kwete kupedzisira vorovana rovana.
Iyo inyaya mukutaura tichiziva kuti pachii chakaitika. Saka kuti ndinge ndichitaura ndine ruzivo panyaya yacho handina nekuti haisati yasvika kwatiri. Ende kana munhu uchinge warohwa unoenda kumapurisa.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaKindness Paradza, vateereri sangano remedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Zimbabwe ratumirawo mashoko kuvatori venhau richishora kurohwa kwakaitwa mutori wenhau uyu Godwin Mangudya anoshanda akazvimirira. Lancelot Mapfumo, munin'ina waThomas Mapfumo, muimbi ane mukurumbira zvikuru uye aimbawo nechikwata chaThomas Mapfumo chinonzi Blacks Unlimited, akasvika munyika nezuro. Ari kutarisirwa kuti acharadzikwa mangwana. Lancelot akashaya ari muAmerica nechirwere chegomarara. Mukuzeya nezveurongwa hwekuradzikwa kwake, tabata mutauriri wemhuri vaBlessing Vava.
Kuchengeta kwamukoma Lancelot kuri taitika zuva ramangwana na 1 PM kuWarren Hills Senate. Asi kuchatanga kwaitwa church service ichaitirwa kumbare kuUnited Methodist Church mutanga na 9 o'clock. Uyezve nhasi manheru kune service ichaitwa ichatanga na 6 ichipera kuma 8. Kubva kwazoitwa bira pane vakomana vagitare vachange vachiridza kusvika kwatenda.
Saka iko zvino vanhu vakaungana kupi?
Iko zvino takaungana panhamba 109 munamuchira hondo kumbare national.
Pauya here vamwe vaimbi kuzochemawo mukoma Lancelot?
Kune vaimbi vakati kuti vauya kusanganisira vaishanda navo veBlacks Unlimited. Uyezve nevamwewo vaimbi vachiri kusimukira nemwana vava Mapfumo anobva kurai makore ndiye achange achiridza zuva ranhasi manheru.
Saka vanenge vachida kuuya kuzochema mukoma Lancelot vese vakasununguka kuuya kumbare uku?
Mukoma Lancelot anga ari munhu wevanhu sekuziva kwemunese. Kutaura kwandiri kuti akudai pane mhomho motikari dzakawanda dzevanhu vabva kwakasiyana siyana vauya kuzovachema. Zvinoitika kana tichichema kutanda kunyaradzana, saka hatikwanisi kuti uyu ngaasauya uyu ngaauye. Tiikuti kune vese vaifarira miziki yavo, vaifarira maridzira vaita ngoma, vaidyidzanawo navo madzisahwira veukama neshamwari, uyezve neavo vaiteerera mimhanzi vaitevera mimhanzi Chimurenga Music inova kuriko kwavakashanda kwenguva yakati kurei vachiridza ngoma. Tinoti ngavauye, vano invitwa vese, hapana atiri kudzinga. Inyaya yekuti tinyaradzane, tichiperekedza Mushakabvu, tichiperekedza shamwari yedu, tichiperekedza baba vedu, tichiperekedza ramba rezvemagitare Lancelot Mapfumo.
Uyo anga ari mutauriri wemhuri yekwaMapfumo Blessing Vava ari parunare kumbare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe muto wechidzimai wemuIsrael akapfurwa nezuro ne mumwe munhu wekuPalestine ainge akapakatira futi kuEast Jerusalem anonzi Afa. Mudzimai uyu akapfurwa mushure mekunge mauto eIsrael apfurawo vamwe vechidiki vekuPalestine vaviri. Vanhu gumi nevatatu vanonzi vafa, vamwe makumi matanhatu vakakuvara muZaporizhia muUkraine mushure mekunge nyika iyi yabhombwa neRussia. Izvi zvinotevera kuputika kwebhambo rinofungidzirwa kuti rainge rakateiwa pane imwe rori pazambuko reCrimea Bridge nezuro. Russia yakati iri kupomera Ukraine mhosva yekubhomba zambuko iri rinobatanidza Russia neUkraine. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Ndinoitwawo Payne Farai Kupfuwa, ndiri Chief Executive Officer Young Miners Foundation, organization yevechidiki vari kuita mabasa ezvekuchera muZimbabwe vari between 18 to 40 years.
Right, mukoma Payne, mukatozoti kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuita pari zvino kuti musimudzire vechidiki ava vari mune nyaya yekuchera zviwanikwa?
Okay, ndatenda tiri kubata basa guru zvikuru kune vechidiki vari kuita vari kuedza uye vakatotanga nevari kuedza kuti vatange mabasa ezvekuchera zviri moformalized and professional zvakarongeka. Sekutanga chatiri kuita iye zvino, tine matraining programs atiri kuita, tiri kudzidzisa takapatna neMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe neZimbabwe School of Mines. Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe MMTZ ndiyo yakatibatsira nemari yakabhadhira kuchikoro kuZimbabwe School of Mines kuti tidzidzise mayouth maprovinces edu ese vanoda kuita zvekuchera pacosi inonzi iyo Fundamentals in Small Scale Mining Management.
Munenge muchiita sei apa?
Kosi iyi it's a 1 week course inodzidzisa vechidoko kuti how can they formalize mining operations. Akana iri small scale mine tingaishandisei small scale mine iyoyo kuti isimukire kubva pasmall kuenda pamedium scale. Saka zvimwe zvezvinhu zviri kubatwa necourse iyi zvinosanganisira the technical aspect yemacourses emining yacho ese zvikana part of geology survey metallurgy mining yacho tozoenderera mberi todzidza zvekuti tingakweza sei investment yatikuti attraction of investment topinda munyaya dzemagemstones how we can participate mucutting and polishing topinda zvakare munyaya dzethe entrepreneurship side dzekuti iro bhizinisi rake remining rinoranwa sei pane nyaya dzakamining economics nezvirimo papackage iyo. Nekuti fungo yatinayi ndeyekuti tiri kudzidzisa avo vane zvimamaini zvavo zvidiki nevasati vave nemamaini acho uye vari muvalue chain vari kuofa maservisi akafanana nana PPE zvinova zvinochengetedza vashandi vanenge vachishanda mumigodhi imomo nemaenvironmental issues dziya dziri kuchengetedza nharaunda yedu uye tichichera zvinhu zviri profitable asi nharaunda yedu yakachengetedzeka zvakare. Zvose izvi zviri covered pacosio.
Munovasarudza sei vechidika?
Takashara mayouth vatiri kuona vari kuparticipatawo nezvemaini imomo mumaprovinces ese tikavaengaja mutrainingyesa ndiyo basa yatiri kutoita izvo zvemangwana tinenge tichitoita kumasvingo kubva musi wechipiri kusvika musi wefirsday nechitoita second part vhiki rinotera racho tinenge tiri kugoi chingodaro tidzidza. Zvakare zvimwe zvatiri kuita kune vechidiki tiri kuvabatsira kuvasanganisa nevangadaro vakuda kubatsira kwatingati kuinvesta mumamining projects avo.
Mungapei muenzaniso here ipapo?
Kuti nemamadzisahura eduwo nedzinye hama dzedu dzinenge dzine mari vamwe vari kumhiri kwemakungwa nevamwe varimowo muno vanenge vaine mari dzavaina dzavari kushuwa kuti angaidzese sei. Saka tiri kuvasanganisa nevane maclaims avo vari productive kuti vavake ukama hwekuti vashandidzane kubudza nenzeze bhozi iye mining pachayo is a capital intensive enterprise. Saka tiri kuvasanganisa tichibetsera kuti zvive zviri formalized kuti takatogadzira maunits kuorganisation kuti anosanganisira legal affairs unit environmental affairs unit saka maunits iwayo vanenge achibatsira pane panhaurirano kuti kana paya investor nemuridzi wemine paagadzike mapepa akaita sei ende uye tichengetedze mari yainvestor zvakarewo tichenge pedzawo maresources ari kushandiwa acho kuti iye community iri kushandiwa acho ichionekwa kuti iri kubenefitawo chii nebasa riko ari kumaina wacho achiitawo profit nyikawo zvakare ichibudirira kubudirira nezvicherwa izvozvo zvakare tima maprograms atiri kuita anosanganisirawo kuwe engage mafinancial institutions akafanana na Empower Bank recently NNB vari kuti vasiri kuita co-create mafinancial packages ekubatsira madokodoko anenge ane zvinhu zvatingade kushandisa zvidoko izvozvo zvokungoti mining ibve pasmall kuenda pamedium scale nekuti kubva 1980 namine akabva kusmall scale kuenda kumedium scale atinoziva mashoma shoma small is been small medium medium large large saka tiri kutora mutoro iwoyo isechb kuti tisimudze maprojects edu echb madiki iwawo asimuke kubva kusmall kuenda kumedium scale in the process nenge tichitotungwa zvira mabasa ivamwe vari kugraduata kubva kumauniversities vari kubva kumacolleges iwayo emaine nazimbabwe school of mine vaya varingo vashara basa kumamaine makuru vanohokwanisawo kukwanawo mabasa kumamaines edu iwayo kana ari formalized
saka vanenge vachida kupinda muzvirongwa zvenyu zvavanokubata ipapi
vanenge vaida kupinda muzvirongwa zvedu izvi vanokwanisa kuti tinowanikwa pafacebook tiripo takanzi sekuti young miners foundation zvakare tiripowo patwitter iyoii pahendo iyoyo young miners number yatinogona kubatwa nayo yekufona is +26377362546 +26377362546 nekwatinokwanisa kubatwa anoda kuti tipindemi pawhatsapp ndiyo number yepawhatsapp
avo vanga vari mukoma Payne Farai Kupfuwa veYoung Miners Foundation vari parunare muHarare iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
makadini kovateereri ini ndini Tanonoka Wande ichiti tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero nhasizve pane mibvunzo inobva kune mumwe mutereri ngatinzwei mubvunzo wake
makadini koma Wande ini mubvunzo wangu uri pakureurura kana munhu achireurura anoreurura kunani bhaibhori rinoti kudii nenhau yekureurura kune vanoverenga bhaibhori kune vasingaverenge bhaibhori vanoti tinoteera mweya mutsvene mweya mutsvene unoti kudii nenhau yekureurura pane dzimwe svondo kana kuti zvimwe zvitendero pana vanhu vane pavanoti pamagedhi pekuti munhu haapfuuri ipapo akange asina kureurura vari kureurura kumaprofita aripo here kana kuti vakureurura kuna mwari
kutibatsira nemhinduro yemubvunzo mukuru uyu tabata apostle Mazvarirashe Mabugu veWisdom Church of All Nations. Apostle Mabugu, izvi zvauya kwamuri tibatsirewo mufundisi.
Ndinotenda nemukana wamandipa takanangana nomubvunzo wevateereri wakanangana nekupupura kana kureurura. Ndichada kuti ndipinde mushoko raMwari tiverenge tinzwe zvarinotaura zvinogona kutibatsira patsanangudzo yandingada kupa
vabudzei mufundisi
John wokutanga chapter 1 verse ya 8 shoko raMwari rinoti iro tikange tichiti hatina chivi muupenyu hwedu mukufamba kwedu hatisi kutaura chokwadi uye tiri kuzvirevera nhema verse 9 asi tikareurura zvivi zvedu iye Mwari wakatendeka kutiregerera zvitadzo zvedu uye kutichenesa kana kutisuka kubva mukusarurama tikange tichiti hatina kumbobvira tatadza tinenge tiri varevi nhema uye shoko raMwari harisi matiri
saka tozvitora sei apa mufundisi Bhaibheri rinotii
kuna Jakobho chapter 5 verse ya 13 anova James muchirungu hanzi kana uchinge watadza wana mumwe mudikani waunokwanisa kutaura naye mhombira pamwe chete muchinyengetera
izvi zvinotiudzei zvinoratidzei pamusoro pekureurura naye mufundisi
kana takatarisana nemagwaro maviri ataverenga nauyo kureurura chakanyanya kukosha pamberi pamwari kubva kubhuku raJohn rataverenga shoko raMwari ratitaridza uye ratijekesera kuti izvo iwe neni sodunga munhu chinhu chakakosha kuti tive pazvokwadi nokuti vanomunamata vachamunamata mumweya nomuzvokwadi muprofita mukuru unoti nzvera unoti nongedzera unoti profita moyo wedu naizvozvo ndiwo kuburikidza nomweya mutsvene unotinongedzera apo patinenge tatsaudzira tarasika tadarika saka zvoreva izvo kuti ivo Mwari musiki wedu anova Jesu Kristu ndiye oga wakararama pasi pezuva asina kumbobvira atadza asi iwewe neni savanhu vakasikwa naMwari tinotadza mufungo mafungiro atinoita mundangariro mukufamba kwedu mune zvatinoita
asi nai mufundisi mabhuku chii chakanyanya kukosha panhau yekureurura
John unonyora tsamba kuvatendi vekereke achitiye chakanyanya kukoshesesa kubvuma kudarika kwedu kutadza kwedu toreurura kuna iye Mwari musiki wokudenga ndizvo zvakanyanya kukoshesesa izvozvo
pane imwe tsigiro iri mubhaibheri here inotsigira mashoko enyu mufundisi chii chakanyanya kukosha apa
John unonyora tsamba kuvatendi vekereke achitiye chakanyanya kukoshesesa kubvuma kudarika kwedu kutadza kwedu toreurura kuna iye Mwari musiki wokudenga ndizvo zvakanyanya kukoshesesa izvozvo
nemashoko awa atapiwa naapostoro Mazarira Shemabhugu veWisdom Church of All Nations ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi tumirai maaudhiyo enyu kunhamba dzewhatsapp dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka
aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tichidawo kupa kutenda kwechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Totanga nekutarisa mitambo yeCastro Premier Soccer League. Dynamo Siarowa iyo wawa 1-0. Kuchiti Chicken Inn yaita mangange 2-2 neHighlanders. Capes United yarowa Cranbourne Bullets 1-0. Triangle yakundawo Yada 1-0. Pamutambo uri kutambwa iko zvino weEnglish Premier Soccer League, Arsenal yakakunda iyo Liverpool 3-2. Uye iko zvino kwatambwa 5 minutes mashanu overtime yemutambo uyu unenge wakusvika kwamvura yacheka makumbo. Iko zvino mumwe mutambo watambwa kare, Crystal Palace yarowa iyo Leeds 2-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato reZANU PF ndiro rakakunda musarudzo dzemabielections dzakaitwa neZuro kunyanga nekumberengwa. Mutedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza vanoti vashandi veZBC vakakurumidza kumedza kutsenga vachada apo vakati vari kuda kutaura nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvenhuna dzavo panyaya dzemari dzavari kutambiriswa vasati vapedza kutaura nebazi rezvekuburiswa kwemashoko iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.